Vagari ava vanoti nhengo dzebato reZANU-PF dzichiri kushungurudza vanhu nezita remusangano dzichidzinga vanotengesa zvinhu pamusika dzichivapomera mhosva yekutsigira bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa uye vachiri kuchishidzira mapurisa kuti vasavasunge kana vapara mhosva. Mumwe mugari wemuchinhoi vaClean Motsi vanoti nhengo dzeZANU-PF dziri kupinda munzvimbo dzekutengesera vachitorera vanhu hwawa mari nezvinokosha zvakaita senhare mbozha. Vamotsi vanoti nhumbi dzebato dzavanenge vakapfeka ndidzo dzinoita kuti vakawanda vavatye.
Pinda mukati mevachivhara dhokutona vakutongorwa chero munhu chete tesa vanhu tautotiza topinda usiri kubata chiscreen kuvhara kuenda kusadza kusiri kwetengesa avakarova kavanhu hakuna zvokutamba kutiita kusvika kuneta vega. Iya fizikari munhu chiri kupinza vanhu fie pepa chonoona pepa because sofa uku tikunona pazvaitika kuesika kuno kuno tikuno ndoko ndogara anambobvira ndambo zvinoita fanikiso bati kungobva pangonzi papa vapinda mupawa pafunga dzakanaka nepapa pajongwe tabhina ukangosvika matime late watopinda busy.
Vamotsi vanoti izvi zvakatanga kuitika mushure mekunzi bato ravo ndiro rakakunda musarudzo dzemwedzi wapera. Vamotsi vanoti mapurisa hapana zvavari kuita sezvo ivo vari kutotyawo.
Mapurisa autadza vakonda bhozi inini panapa ndiri panapa inini ndichitaura from my experience ndane 53 years imuno muchitozo matongore nyika you remember I mean down the line kuti kwaune vanhu vainzi top 6 ndiani mupurisa aivasunga saka ino expecta kuti havangasungwe ndivo vatongojoina pakatsira top 6 pea they are going clear.
Mumwe mugari muzvare rudompofu vanoti nhengo dzebato reZANU-PF dzave kufamba dzakapfeka zvipfeko zvebato ravo kuti kana vapara mhosva vasasungwe nemapurisa.
Imwe reason ndeyekuti vanenge vachida vasingadi kubatwa nemapurisa kana kusungwa nemapurisa nemhosva dzisina basa mumarodhum. Mapurisa akaona regalia yeye vanobva vanzwa kutya kusunga munhu weZANU-PF.
Muzvare mupofu vanoti vanhu vave kungopfekawo nhumbi dzebato reZANU-PF kuzvidzivirira kuti vasashungurudzwe nevechidiki vebato iri.
Vanenge vachiitira kuti vadziviririke kubva kumayouth ezanu mamwe anofamba achirova vanhu saka kana vakaratidza kuti vari kuenderana nekuita kwavo havavarovi.
Mumwe mugari vaJohn Marava vanoti nhengo dzebato reZANU-PF dziri kufamba dzaka pfeka nhumbi dzebato ravo kuti vatyiwe kuti kwese kwavanoenda vawane zvinhu mahara. Vamarava vanoti chimwe chinoratidza kuti pfungwa dzevanhu veZANU-PF hadzati dzashanduka manyorero emapepanhau ehurumende aya achine kushoropodza kutsvinyira vamwe vanhu vane mufungo wakasiyana nevakuru vehurumende.
Tinoonawo zvefuti patinofambawo kuti vaivai vanenge vane kana kuti matisheti ezano kana kuti masikafu ezano vachiri kungotyiwa nanhasi ende vanhu vavo vane kapfungwa kekuti sezvo vakapfeka kana kuti nhumbi dzoradzedzenigirikini dzinotaridza kuti ndedzezano vanenge vachidawo kuti kwese kwavanoenda vawane mafevha kwaundi vatyiwe kwaundi vawane zvinhu mahara.
Amai Abigail Chokuda ava vaiongorora sarudzo mubato reMDC vakarwa kumangura vanotiwo mapurisa haasi kuferefeta nyaya yavo nekutya vanhu veZANU-PF vakavarova. Munyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti bato ravo rinoda kushanda nevanopikisa nekuti vose vana veZimbabwe kusanganisira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Asi nhengo yeZANU-PF yakasarudzwa kumirira mangura muparamende amai Precious Masango vanoti vanhu vari kupomera bato ravo manyepo sezvo vakakunda mapato ose. Mune imwewo nyaya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri ina dzine hama dzakafa mutsaona yakaitika pamatura eGrand Marketing Board kana kuti GMB kuLions Den. Huwandu hwevanhu vakafa mutsaona yekuLions Den iyi hwakwira kusvika pavanhu vatanhatu zvichitevera kuwanikwa kwemumwe mutumbi mune rimwe dura uye nekufa kwemumwe nezuro kuchipatara cheparerenyatwa mushure mekutsva zvakaipisisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.